njeri uri nyore azikuso bude mututururu verme upinda mjeri uri nyore azikuso bude mututururu verme.
Oh,
Ave you have Ona Yavo Abatiwa Manu Meyama Vaita Munyama Webanya Thank you.